Vachitaura vasati vatorerwa nharembozha yavo murongi wemisangano mudunhu vaBlessing Mandava vati hapana mhosva yavapara sezvo vanga vachironga nezvenhamo yenhengo yavo. Vamandava vati vasungwa nemasoja matatu anga akapakatira futi pamwe nemapurisa manomwe.
Top members zvemanagement zvemashonal university MTC alani dzatorwa gunpoint nemasoja anosvika yose nemapurisa zvakare anosvika 7 pachahouse pavo muchinoi. Kubva vanga vari kustrategiza nyaya yekurufu reward for member Kembo akashaika nezuro uno.
Vamandava vati havasati vaudzwa kuti mhosva yavo ndeyei.
Hapana kana chachi yambopiwa. Baba tapatangotorwa ndokunokandwa mufenzi. Iko zvino titori pachinoi Central Police Station basi patangokandwa tese tiripo 12.
Asi mukuru wemapurisa mudunhu remasonaland west Inspector Margaret Chitore vati hapana zvavari kuziva nezvekusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Chikwatayo vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti vari kutumwa kushungurudza nhengo dzavo. VaChikwatayo vati chinoshamisa ndechekuti nhengo dzebato reZANU-PF dziri kuunganidza vanhu pamisangano uye vari kuita misangano yavo asi mapurisa hapana zvavari kuita.
ZANU-PF bato rapererwa, bato risikasarudziki, bato rinoshandisa chisimba, bato rinoshandisa mapurisa zvisizvo, rinoshandisa makotsi zvisizvo, riri kuda kuendera mberi richiita saizvozvo kushandisa mapazi ehurumende zvisina kunaka kuita zvido zvaro. Tinozviziva vari kuita zvinotyisa iyo nguva ino yeCovid, vari kuita marali, vari kuita maelections avo, vari kuita zvakawanda, mapati chaiwo chaiwo vari kuita kubato reZANU-PF.
Imwewo nyaya, bato reMDC Alliance rinoti rinochema pamwe chete nevanhu vedunhu reMashonaland East nenyika yose nekufa kwaIshe Nyamukoho vanozivikanwa nezita rekuti Samson Katsande. MDC Alliance inoti Ishe Nyamukoho munhu aida runyararo uye aikurudzira kuti vanhu vazvishandire kwete kugara vachingopema. Munyori wezvematunhu muMDC Alliance Vasiso Zvidzai vati vanoshuvira dzidziso yakasiyiwa naIshe Nyamukoho yekuenzanisa vanhu kuzvishandira pamwe nekutevedzera mitemo zvavakasiyira nyika yose. Ishe Nyamukoho ava vakamboita Senate vakashaya nemusi wechina manheru vava nemakore makumi masere nemapfumbamwe. Vasiya mudzimai Dorcas nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.